neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 24/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai rabvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Parwa kwemhosva kuri papi. Taura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvovakwa zvevanhu. Mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nestate. Pane chinobudisa kuti pane mhosva yakaparwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vari panyanga. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chirikupinda munhandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira vagari vemuchitungwiza kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare ramajistrate remuno muchitungwiza amai Gladys Moyo vati hapana humbo hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti muzvare Kuvea vakapara mhosva yavari kupomerwa. Amai Moyo vati mapepa ekupomera muzvare Kuvea mhosva anga asiri kubudisa pachena mhosva chaiyo inonzi yakaparwa namuzvare Kuvea, saka vati vaona zvakakodzera kuti varase nyaya iyi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta muzvare Kuvea Fred Masarirevhu.
Dare rabvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Kuparwa kwemhosva kuri papi. Kutaura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvovakwa zvevanhu. Mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nestate. Pane chinobudisa kuti pane mhosva yakaparwa. Saka state yacho haikwanisi kuenderera mberi nekutonga Alice kuburikidza nemapepa akaiswa pamberi pedare pari zvino, nekuti mapepa iwawo haasi kubudisa kuti mhosva yacho iri papi.
Muzvare Kuvea vati kushungurudzika kwavakaitwa nenyaya iyi hakusi kuzovadzosera kumashure mukurwira zvido zvevagari vemuchitungwiza. Vachiti vakuru vakuru vekanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende vanofanira kuita zvinhu zviri pamutemo.
Chataingoita ende chatikuramba tichiita ndechekukurudzira kuti chitungwiza municipality itedze mutemo, minister of local government itedze mutemo, nekuti kupwanya kwavakaita kwakange kusiri pamutemo. Ende isusu kuvaendesa kumataraidzi mhosva epamusoro yehigh court tichihwina nyaya yacho tichivamisa kupwanya kwavaita, zvinotaridza kuti zvavaita zvakanga zvisiri pamutemo. Ende isusu tiri kungoti mutemo ngautedzerwe. Uye zvekare tinotarisirawo kuti vanotengesa vachawanikwa vachivakirwa pekutengesera pane mvura yakachena, pane zvimbuzi, uye pane mutengo wakaderera zvekare. Ndio chete zvandokwanisa kutenda zvekare. Ndinongoti zvekare Mwari azviratidza kuti chokwadi hachikundwe nenhema.
muzvare kuvheya vakasungwa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita video vachitsoropodza kanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende mushure mekunge vanhu vemuchitungwiza vapukanyirwa zvivakwa zvavo zvaenza zvisi pamutemo muvhidhiyo iyi muzvare kuvheya avo vakazosungwa mushure mekuhwina kwavakaita kudare repamusoro rehigh court kwavakange vaisa chikumbiro chekuti kanzuro yechitungwiza kanzuro yeHarare pamwe nehurumende dzimire kupukanyira vanhu zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo vakataura kuti vachazorwisa zvese zvaiitwa nemakanzuro aya pamwe nehurumende vachiti zvaikanganisa raramo yevanhu asi dare rati harina charaona pamashoko aya chinonzi chaikurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa inongoshandisa mutemo uyu kumbunyikidza kodzero dzevanhu
chii zviri pachena zvakare pavanhu ava pavanozoenda kumatare dzimhosva vanenge vasungwa kuti vazhinji vacho hapana mhosva yavari kuwanakwa vainayo zvinoburitsa zvakare pachena kuti mhosva idzi dzavanenge vanenerwa nemapurisa imhosva dzinenge dzisina maturo asi dzine chekuita nezvematongerwo enyika saka inyaya inoda kuti igadziriswe nekuti tikaramba tiri munzira yatiri zvinoreva zvakare kuti tichangopinda muna 2023 poitwa dzimwe sarudzo dzinoburitsa makakatanwa nekusawirirana nyika yezimbabwe yoramba isingaenderere mberi pamusoro kusagadzikana mune zvematongerwo enyika
kubva pakadzikwa mutemo uyu nhengo yemdc alliance vamakomborero haruzivishe avo vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina ndivo vakave munhu wekutanga kubatwa nemhosva pasi pemutemo uyu uye vari kupikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakamboudza studio 7 munguva yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani ndakamirira studio 7 kuchitungwiza ndini thomas chiri pasi
Hurumende inoti iri kushishikana zvakanyanya nekukura kuri kuita dambudziko remhirizhonga ine chekuita nevanhukadzi pamwe nevanhurume kana kuti gender-based violence. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare senzira yekugadzirira kutanga kwekucherechedzwa kwemazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga iyi mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimusi madiki amai Jennifer Muhlanga vati dambudziko iri rakakura zvakanyanya uye munhu wese anofanirwa kuzvipira kurirwisa kuitira kuti ripere munyika. Amai Muhlanga vatiwo denda recovid-19 rakawedzerawo kukwira kwemhirizhonga iyi vakati kuroodzwawo kwevana vasati vabva zera kwakakwirawo zvakanyanya.
Manhamba edu maanzwa achibva kwakasiyana-siyana achakakurisisa zvinoita kuti titi isusu kumhuri yezimbabwe ngatishandei zvakanyanyisa munguva inoi ngatiyeuchidzanei kuti chinhu chakaipa ichocho chegender-based violence.
Amai Muhlanga vatiwo mapurisa emunyika akazivisa kuti gore rino kubva muna kubvumbi kusvika muna chikumi mapurisa akatambira vamhangari vemhando iyi yemhirizhonga zviuru zvina nezana nemakumashanu nevatatu. Vatiwo munguva imwe chete iyi kwakamhangarwa mhosva chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumasere nepfumbamwe dzine chekuita nekubatwa kwevanhu chibharo. Pamhosva idzi dzechibharo mhosva makumana neshanu dzakaitirwa kuvanhu vanorarama neurema. Munyori mubaziri vaMoses Mike vatsinhirawo vakati nyika inofanirwa kukoshesa kupedza nyaya yemhirizhonga iyi.
Nyaya yekushungurudziwa kwemadzimai mudzimba inyaya iri kutinetsa zvikuru senyika. Inyaya yatinofanirwa kuisa pamberi-mberi kuti nyaya iyi ipere.
VaMike vatiwo nyika haigoni kuenderera mberi kana madzimai achiri kushungurudzwa munyika. Vatiwo zvakakosha kuziva kuti mhirizhonga iyi haibati vanhukadzi chete sezvo varume vari kushungurudzwawo. Vachitaura pamusangano uyu vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo dambudziko remhirizhonga yakadai riri kukwira uye mapazi eUnited Nations akazvipira kushanda nehurumende mukupedza dambudziko iri. Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga yanotanga mangwana kusvika musi wa10 zvita. Hurumende yati kunyange hazvo ichaita zviitiko zvakawanda pamazuva aya, zuva guru richange riri mangwana apo vachaenda kumusha weAppworth kunovhura One Stop Center iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasvitsa makore mana nhasi vari muhofisi paine muonero wakasiyana maererano nemashandiro ari kuita pamwe nemararamiro ari kuita vanhu munyika. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura apo vakagadzwa pamberi pemhomho yevanhu munhandare yeNational Sports Stadium, vamunangagwa vakavimbisa kubatanidza nyika, kuita utongi hwechekerere nekumutsiridza upfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakavimbisavo kuve mutungamiri wemunhu wese, zvisinei kuti ndewebato ripi. Asi makore mana vari panyanga, mapato anopikisa anoti hapana chikuru chashanduka, achiti vamunangagwa havasi kuita zvavakavimbisa. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc Lines, va gift ostalos fizivan vati upfumi hausati hwasimuka uye veruzhinji vari kudya nokodze zvironda. Vati ukodzero dzevanhu dziri kutyorwa, izvo zvinoratidzwa nekusungwa kwevatori venhau vakaita saHopo Chingono. Nhengo dzebato ravo dzakaita senhengo yeparamende muzvare Joanna Momombe, vechidiki mubato ravo vamakomborero haruzivishe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nisai Marowa. Vasizva vati hapana utongi hwechekerere sezvo sarudzo dzemabyelections dzakamiswa kuitwa hurumende ichiti kune denda recovid-19, asi bato rezanupf richibvumidzwa kuita sarudzo dzaro mumatunhu akasiyana-siyana.
Tikuona kuti panyaya yesarudzo ndechekuti ivo kuzanupf nenyaya yekutya ruzhinji rezimbabwe rasimuka kuti gadzirire sarudzo rikuya vakutatitari kuita sarudzo vari kutya kuenda musarudzo even ra2023. Ndodambudziko ratiri kuona kuti vamunanga vari kuziva kuti munyika vanhu vataura kuti haita kuda mukomana chidiki kuti apinde kuti gadzire nyika, saka
mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vamabvela Skumalo vati wokupinda kwavamunangagwa panyanga hapana chazvakasandura sezvo pakangochinjwa munhu chete, asi maitiro ezanupf ari mamwe chete.
Mukutarisa chaiko hongu huso hwakachinja senguva iyo yakabva Ian Smith vamugabe vachipinda.
Mumwe mugari wemuHarare vaong wayo vaudza Studio 7 kuti hapana chasanduka mukati memakore mana apfuura, vachiti zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tikatarisa level yeurombo hwaani vanhu hwasiyana newekare ndochekutanga. Chechipiri, kana kutarisa maservi givhara kutiva maguta atoa kana mumamisha, tikatarisa kuchikoro unotoona kuti zvikoro zvedu zvaakutodzikira, kana kuti mabhuku hakuna, kana zvekudzidzisa zvacho hakuna. Tikaenda kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana zvekubayisa, hakuna zvechi, zvatova wese kupfuura pazvanga zviri vamunangagwa vasati vapinda.
Asi mumwe murume ati anonzi Gerald ati vamunangagwa vari kubata basa zvakanaka, achiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaita sekugadzira migwagwa mumaguta nemadhorobha.
Marodzi agadzirwa, mahighway ari kugadzirwa mumarokeshen nemaindastri maama ane makomba akasiyiwa nawamugabe mayamweya muri kuvharwa vharwa. Mupo chatiri kuchema nawo pari zvinezvi inhau yehori, nyaya dzehori dzinenge dzichigadziriswa kune vakavatenderedza, ndozvakabudisisa vamugabe. Asi vamunangagwa mashandiro avari kuita, nyika yedu yezimbabwe ikaramba ine utongi hwakafanana neihwohwo for the next maybe 3 years or so, tinenge taakuenda pamberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri wezanupf vamike bima, asi imwe nhengo yezanupf vapeter matangi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nebasa riri kuitwa nemutungamiriri nezvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita seNational Development Strategy 1 neVision 2030. Vati hurumende yavamunangagwa yashandura mararamiro evanhu munyika pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
Purezidenti vari kuzama kuvandudza agricultural sector yedu kuti tidzokere patakanga tiri bread basket of Africa. Tinova chidanho chatopa musoro kuti tisvike ipapo. Totarira pamaissues emining, tiri kuona vari kuzama zvakare kuti mining yeZimbabwe idzokere. Tiri kuona kwavhurwa naFrederick Becker wana rengo maini wana ane wari kufuru wawesa anga parokari karama mwe 20 years ago because of sanctions pari president wari kushinga kutuzweze ziko saka zishi njizo kutu atinga kwanzi kustawara nezo wari mweje iti zunuzo dawati gariga na nguwa umbe tawara zunuzo gada arwezo
kunyange hazo urumende chiti ine urongwa wakusimu zira veri jinji World Bank inoti vanu mamilioni manomwe nezuru mazana masere wari kurarama munamwe ya kanyanyisa muZimbabwe. Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangucha.
Vakare mara varu kurudzira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vari kuparura budget rehurumende ra 2022 mangwana kuti vawedzere mari dzekuvasimudzira sezvo vaomerwa neupenyu zvakanyanya. Pari zvino vakaremara vari kupiwa madhora zviuru zvitatu zvemunyika pamwedzi. Ongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaburitsa pachena kuti vakaremara ndivo vakanyanya kuomerwa neupenyu munguva yeCOVID-19 muZimbabwe sezvo vari kukundikana kuzviitira mabasa emaoko kana kupema. Vasikana vakaremara vanonzi vari kumbunyikidzwawo zvakanyanya munguva dzino dzekurwisa denda iri. Vakaremara vanonziwo neongororo iyi vari kutadza kuenda kuchikoro kana kuzvipatara. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachirwirawo kodzero dzevakaremara uye vasingaone vamasimba kuchera.
Tinozviziva kuti kubazi republic service labor and social welfare kwava department riko rinonzi disability affairs. Muchokutanga chatingatarisira kuti budget zviite ndeche kutsanangura kuti vachapa mari yakawanda sei ku department of disability affairs kuti inge ichikwanisa kufambisa zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachivandudzwa nekusimudzirwa nekudzidziswa. Chechipiri, tinoziva kuti kune vanhu vakaremara vanowana mari kubva kuhurumende.
Iyi mari yei vakuchera?
Yekuti vange vachibatsirikana, atingati magrants kana kuti harmonized cash transfer. Inopiwa hayo vanhu vakawanda vanotambura asi vanhu ivavo vanhu vakaremara varimo. Tinenge tichitarisira kuti budget iite kutanga ipe vanhu ivavo mari inokwana inotenga.
Vange vachipiwa mari pamwedzi?
Pari zvino mari yatakapedzisira kunzwa ichipiwa anga ari madhora zviuru zvitatu. Saka ndinotarisira kuti budget dzimwe padai rinokwanisa kutariswawo kuti madhorama zviuru zvitatu pamhuri pamwedzi angavandudza here upenyu hwevanhu vakaremara. Minduro inoti haangavandudze.
Poitwa sei?
Tandifungidzira kuti zvimwe pada budget richatariswawo kuti mari yochipiwa takatarisa yatingati cost of living kuti mwedzi nemwedzi raramo inomboita mari yanga yakuzviuru makumi mana iyo raramo.
Zvii zvimwe zvamunofunga kuti zvakakosha kuti zvigadziriswe?
Ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti budget ringe richitsanangurirawo zvikuru sei kunyaya yedzidzo. Tinoziva kuti pane vanhu vakaremara vakawanda vanowana dzidzo kubva kuhurumende kuzvirongwa zvakaita sana BIMU zviya, asi dzimwe nguva mari iyi haiuye nenguva. Saka ndinoziva kuti mari iyi inge yakadonongodzwa mubudget asi ichizokwanisawo kusvika nenguva kuitira kuti vana varambe vachidzidza. Chekupedzisira munyaya dzedzidzo idzodzo tinechitarisirawo kuti dai budget ratsanangura kuti zvimwe zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanhu vakaremara mukurarama kana kuti mukufunda kwavo atingati maassistive devices, hurumende ichaita sei kuti ibatsiridze kutenga zvinhu izvozvo nekuti zvinenge zvakakosha. Ndochipedzisira nenyaya yehutano. Nyaya yehutano inyaya yakakosha zvikuru kune vanhu vakaremara. Takatarisa kuti mazuva ano kune nyaya dzeCovid.
Munoda kuti paitwe sei?
Saka tinechitarisirawo kuti budget inenge ichitsanangurira kuti mukurapwa kwevanhu vakaremara kuchange kuchibatwa sei, uye hurumende yakazvipira kusvika papi kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisawo kuwana utano hwakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vasingaone vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Tashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nemudzimai wavo vakabatsirana kupa vanoshupika chikafu chenyama yetoki nembatatisi paimba inobikirwa zvekudya yeDC Central Kitchen iyo inoshanda pasi pesangano rinobika chikafu chinopiwa vadzidzi vemuzvikoro pamwe nevamwe vanhu vasina pekugara. VaBiden vakabatsirwawo nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo avo vakauyawo nezvekudya zvavainge vabika. Somalia yadzika mutemo wekuda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo zvikamu makumi masere kubva muzana zvenyika iyi zvisina kuwana mvura yakakwana, izvo zvasiya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vasina chikafu chakakwana pamwe nemvura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chakatanga sangano rakazvimirira rekurwira kodzero dzevanhu muzvare Comfort Dondo vanoti panguva ino yekurangarira kushungurudzwa kwevanhukadzi pasi pe 16 days of gender based violence vachange vaine zvirongwa zvizhinji zvichange zviri padande mutande zvekunzwa zvakasangana nevakamboshungurudzwa uye vari kushungurudzwa nekuvapa ruzivo rwekuti vangaite sei. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Muchanganya uye weStudio 7.
Takatanga organization yatinoti NGO, non-for-profit organization, inonzi yoPhumulani, Minnesota African Women Against Violence. Andakaipa stern kuti ndokwandakaitangira kuMinnesota asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai pasi rose. Saka pa 16 days of activism tinokurudzira madzimai vakambosangana nemhirizhonga kuti vaoneke vari kusheya nyaya dzavo nemamwe madzimai. Vaonewo vari kuzvisimbisa vachitaurawo zvakaitwa kwavari nemabudiro avakaita. Uyezve tange tine zvimwe zvirongwa zvevana vechidiki mayouth, kudzidzisa vana vedu vechidiki vakomana kuti vanobata seiwo vamwe vavo vechidiki madzimai kubvira vachiri vana. Tange zvakare kuhosama maconference nenyaya yeCOVID-19 hatisi kusangana zvedu pauzima asi tinenge tine zvirongwa zvatinoita online izvo tinenge tiri kushera. Ndinowanikwa ini paFacebook asarangu ichinzi Comfort Dondo. Mukatarisa paFacebook munondiwana and munoona pane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika ipapo.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano renyu iri?
Ndakawirwa nedambudziko iroriwo muwanana yananga ndiri kunoku kuAmerica. Ndakange ndakaroorwa nemuAmerican asi zvakangoitikawo kuti semadzimai akawanda paunobata pamuviri pekutanga panowanzoitika kakushamisika kakukatyamadzika kanoitika pamunhurume. Kunyange makaroorana ndakatozodzidzawo ndikaona kuti vakadzi paanobata pamuviri ndo panonyanya kuwanda abuse nekuti munhu wemurume anenge ariwo mushoko ino mwana wekutanga zvikasabatsirwa munhu akasavana vakasavana rubatsiro kubva kuna kumadzitete kana kushamwari anogona kupedzisira paitika mhirizhonga. Saka ini ndakasangana neyo mhirizhonga. Ndasangana nayo ndakava nekushungurudzwa kwakanyanya ndichishingirira mwana wangu asi pandaienda iro dambudziko irori ndakasangana nemaorganizations akasiyana-siyana asi kuno kwandiri kugara kuno ariko asi akange asingamiti macultural needs angu semunhu wechikadzi akazvarirwa kuAfrica. Mazhinji acho aicater for vachena vemunomu kana vatema vemuno. Saka ndo pandakabva ndaona kuti regai nditange wo bato rangu rinoita se rinobatsirawo madzimai ekwedu. Saka ndo matangiro atakaita kubvira 2015 up to now tiri kungoshanda nemadzimai akazvarwa kuAfrica.
Tinoona zvakare makawanikwa muchinyora bhuku. Bhuku iri rinonzi chii uye rinobatsira sei madzimai ari kutarisana iwo nemhirizhonga? Makawanikwawo muchimbopinda mumhirizhonga here?
Ndakanyora bhuku rangu. Bhuku rinonzi Facing the Giants. Facing the Giants tinotaura nemhirizhonga yandakasangana nayo asi handingotaure nezvemhirizhonga yandakasangana nayo. Ndinotanga kutarisawo kuti kubvira ndiri mwana mudiki mararamiro ataita ndakakura sei zvii zvimwe zvinhu zvakazondikonzeresa kuti ndipedzisire ndasvika mudambudziko rakadai. Saka ndinotaura zvinhu zvinosanganisira trauma yatinoti childhood trauma zvimwe zvinhu zvinoitika makuriro edu tinozviona zvinoitwa nekuda kwetradition culture ndinozvibata izvozvo mubhuku rangu. Ndotarisawo pandanga ndave kuAmerica kubatsirika kwandakazoita nezvimwe zvinhu zvandakaita kuti ndibude mune iro yatinoti vicious cycle yeabuse. Saka ndinonyora nyaya dzeupenyu hwangu ndosanganisa nyaya dzamamwe madzimai andashanda nawo asi andonyaufarira panyaya yerebhuku randakanyora iri ndechekuti rinopa matools rinopa zvinobatika zvinogona kubatsira madzimai. Tine rarinoti journal kumashure kwebhuku ndakarinyorera kuti ndibatsire madzimai kwete zvekuti kana zvekuti profit kunokumeka mari aiwa ndoda kungoti madzimai akawa kawanda kwenye mazimaye kuzimbabu bakwanisa kuona obukiro riva kubari bago basika na sima basika na andakai chainini
vaninge vari kutarisa na nemiri jonga panguwa ino apo pari kurangarirwa nyayaye miri jonga ye gender based violence muna wakurizira kutivaite sei uyeshe muna batika kupi
ini njimu kuru zirama zimaye kuti always reach out taga munu wanota ura nae wano trust ini ndakasu nungkacha iso wano kwansa kundibata pa Facebook sarangu it's comfort dondo mkasa comfort dondo pa Facebook mnanti wana
awewango wari mzuhari comfort dondo mkuru esanga nore Pumulani Minnesota African Women Against Violence uye vari mnyoriwe buku runonzi Facing the Giants bachita ora avari ku Minnesota munu mu America na Marvelous mchanganya uye we Studio 7 nao zemitambo, chikwata chema Lady Chevrons che cricket che Zimbabwe mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedza na masimba nechikwata cheku America icho chiri muZimbabwe icho chiri kushanya muZimbabwe nemu Africa Mike Okariati anotipanya inotevera
chikwata che Zimbabwe ichi chiri kupinda mudariro mutagashinga cricket club ne USA chichiziva kuti kukundwa zvekare kunoderedza manyuku nyuku ari makundano aya Zimbabwe yakarohwa mumutambo wayo kutanga neThailand nemaruns masere zvekuti inofarira kukunda America kuitira kuti irambe ine mukana wekuenderera mberi nemakundano aya kunze kweAmerica neThailand Zimbabwe iri mugungano regroup B neBangladesh pamwe nePakistan murairidzi wemaledi Chevrons Adam Chifo anoti vachaita nepese pavanogona napo kufadza ruzhinji rweZimbabwe urwo ruri kuvatevera.
Tinozviziva kuti tine vateveri vazhinji munyika vanogara vanofamba nesu nguva dzose. Tinovambisa kuti isusu tichazama patinogona chaizvo kuti tinge tichitamba kukunda kuti tigoenda kutende mberi.
Chifo anoti kunyange hazvo vari kuda tikiti rekuenda kuWorld Cup hazvisi kuzove nyore achitarisa zvikwata zvakaungana muZimbabwe.
Mune mumwe wedu tiri muchikwata takadai masi edu ari pakuti tikwanise kuqualifya kuenda kuWorld Cup. Akusinyore nekuti kune timu dzakaita sana West Indies ana Bangladesh ana Pakistan ana Ireland itimu dzinogara tamba cricket pamando chipamusoro.
Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirwa na captain wacho Mary N. Musonda. Ireland, Netherlands, Sri Lanka ne West Indies dziri mugroup A. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi zviri muHarare izvi ndizvo zvinobudirira kuenda kumakundano A2022 World Cup. Mitambo yeWorld Cup qualifier iri kutambirwa munzvimbo ina Takashinga Cricket Club, Harare Sports Club, Sunrise pamwe ne Old Hararians. Izvi zviri kupa vatsigiri vemutambo uyu dariro rakakura rekusarudza mutambo wavanoda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tikutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vachitungamira. Chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedza na masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri kushanya muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murari zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Elange njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhangela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange we ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe-16 days against violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asiboni ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso eye-#TheWalk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo, izihlobo, abangani labaqhatshwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe-16 days against gender-based violence olunanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alitshumi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namuhla, umsekeli kamphathintambo ubona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthi amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyaniwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede lolu dlakela. Asizweni sichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abe wethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa Orange the World End Violence Against Women Now. Lapho kwabe kukhangela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyiumbala oyi-orange we-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndilimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo, be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolu lungaphela, i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona. Ngenxathi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa mengowabomama, kuyabe kungasela zikhundla ukuthiwa lezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebelamathuba alinganayo ngenxathi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo. Ngathi uhulumende kuningi yini asekwenzile.
Sibone ngazani uhulumende kayenzi okusisuthisayo ngoba siyabona sithandekile omama lokhu behlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona. ende omaba nemama bashukuruzwa ngokuhulumende kwawo ngakanyela istatement samlese ngisikipile ngikhuluma ngoMary Chiwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhanyele thina besicabanga ukuthi anxa abantu sebeyaleni ukwalana ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina sabe sikhanyele ukuthi khona njengomuntu wayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu asivali ukuthi nxa kuwukuthi kule cala kakahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongela cala uyahlala ejele i-justice eZimbabwe kathesi okwakathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo wathi mothina abe-opposition
lo nkosikazi Barbara Tanyanyi wayesikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7,000 asebahlaselwa yicoronavirus selokho ubhubhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayedlula inkulungwane ezilikhulu 128.4,000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7,000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika bogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behlutshunyile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abephethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwahle lenziwa ngomnyaka olandelayo lapho agcina inqoba khona wafungiswa ukungena embusweni okusemthethweni. Incishi ecubukula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi yena akawuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona u-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhukumbeni. Kodwa ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele okwangamela ngabe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloko sikhankasa ukuthi amazwe sibe siwathethisa ukuthi bebuye belethe esithi freedom investment. Okwakathesi umkhono weZimbabwe uMnangagwa uloko ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNomzana Mnangagwa kala la plan ngala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu uMnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi uMnangagwa usethethe inguquko enkulu lokho wathathayo intambo zombuso.
loku kudalwa ngamapolicies esithe hafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi economy yethu isithatha ngesilunga bathi it's a positive turnaround. Siyivalile ireport ebhalwe iWorld Bank ikhangelela ukuthi umkhonomo wethu ungakhula nge 3.9% kuloko nalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane weCovid. Kodwa iZanu PF ibonise ukuba resilient, yaba ne economic growth in spite of the pandemic. Ungayisi ukuthi ube kulalolu ubhubhano, hayi sikhaleni ngabe sesikhatshana khathesi lama projects.
Omunye osekela ibandla leZanu PF umnumzana Munashe Mdutsa uthe umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Utshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube ngumkhonomi obethembe imali zakwamanye amazwe. Wawenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akula viki edlulayo umongameli engazange ehambe eyovula kumbe ifike iTali kumbe into zokulima kumbe indawo into izinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isifiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kukaMgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu kukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi, ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezi ndleko. Bathi njalo izimota zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupco kodwa akeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbila zantabeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso #TheWalk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo yizihlobo, abangane labaqhathiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. UNkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulinhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. UGibbs Dube uxoxa loMangwenya ngalolu hlelo.
Ngiza namhlanje ngiphathele ibhizinisi lethu elishasha. Ibhizinisi lethu elibizwa ukuthi yi-Business and Domestic Monitoring and Verification Services. Injongo yaleli bhizinisi silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni sikelele, ikakhulu abantu abakithi abaku-diaspora. Abashiye imdeni emuva, bashiye abazali emuva, bashiye izingane emuva. Belamabhizinisi abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kuranwe amabhizinisi abo, bathumela izimali ukuthi ziwondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdinini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-rates kuma-city council. Abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So-ke lina khonapho-ke likubamba njani?
Uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyabe kufanele ziyefinyelela khona. Sasa sisiba lentshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi. Besitshela ubuhlungu abadlula kiwo, besitshela ingqinamba ababhekana lazo. Sasa sisiba lentshisekelo ukuthi sikusiqalele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sambe siyefika emndenini kumbeni siyamonitha. Umama usekhulile sekungumuntu omdala okuthunyelwe igrocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa ungamuyithi ngamabhizinisi, sihambe siyefika kulawo mabhizinisi siyebona ukuthi leyo nto othe yenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungakho ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa, kumele kusebhizinisini lakho lelo bhizinisi olenzayo lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi beyisebenzelani?
Sithinta kulezi numbers zasehofisini lethu kokulawayo +263 292 262354,
ku-cellphone or ungasinda nge-WhatsApp or nge-Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga. Themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumbi
amanye. Lo ngunkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-hashtag the walk, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ulive talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders uMalvin Dini, yena osehlala eMelika. UNdini uxhasane labanye abasungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizinisi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla leyitholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani kubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abake badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane lento yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaceda ukudlalela iqembu asikuthi indaba ye-relationship leqembu siphelile, kumele ukuthi bakontinue in another way indlela yokuncedisa iqembu and nokuthi labo benze imali babe le at least i way source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, ama-tennis, izicathulo, amayembe kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understand you. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so kwenze njani. Kimi it was an automatic because sengakubona lokhu engafika lapha e-America lase-England ngangikubonela amazwe wonke. Abantu abaphathelane leqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu, njalo benzeni bebe le-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungcwele ngibuza ukuthi senze njani. Ngathi hayi, I think i-idea le is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu abe involved laba as well so that ukuthi abantu babone ni authenticity kuthi ayinto lengiyiqembu yenzwa ngabantwana be Highlander and benzani bakuthuthukisa ibizo le Highlander ngoba yalendu ungakhohlwa iHighlander yimuli ungavela ube ngeHighlander ngeHighlander noma nini ungazi usuke ulokhu ngeHighlander so nxa uyiHighlander kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ngamatennis kumbe kuyini ozancedisa ngakho incedisa lawo usenzani uzenzela impilo yakho but at the same time uphusha igama lethimu
Ikusasa lebhizimusi lenu leli ulibona limi njani kuyini likuloyisayo
Into eqakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana just to support each other ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa iteam iqembu lesigaba lapho abavela khona ngoba iHighlander ngiyakobulawayo imathebele lendi esasi travela thina siya kumbe kubo wangeki ku even seHarare bemangura siyadlala khona hali labo shabani mine langaphi ngaphi emaswingo uyathola ukuthi kabe kulabantu beHighlander abaningi kakhulu ukubambana ke okuqakathekileyo kusetshenziswa kukunam engufisayo ukuthi abone into le esiyenzilele eyenzukele eyama tennis ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis kube izikipa kube ngamayembe kube ngama tracksuit kube ethethwe ngabantu be Highlander kube lama shops avuliwe kobulawayo khona bana thengisa into ze merchandise ze Highlander kuqhatshwe abantu be Highlander be team abakwazi ukuthi ba they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyabona ukuthi lo ngusiza khoza lo ngugift lo nga junior lo nguthabani lo even uzenze sekukhona ngale blessing but uyabona ukuthi uzenzo moyo lo yibe abantu engadlala abo blessing ngumiso abantu engadlala labo abantu uma befika esitolo bajabula ukuthi ngikwa Highlander kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola i-marketing elula kakhulu ukubambana
abalandeli beqembu uMazwibani ongabatshiyela wona
umbike ngilayo ukuthi kubanjwana abantu babambane babuild iHighlanders njengeHighlander institution eyiyo yona ungathola ukuthi mina lokho sengatravel umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungazozithola umuntu okobulawa ukuthi kayazi iHighlander so ikule brand name ngenjalo kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona bayathola abantu abakudiaspora like abantu abeZimbabwe abase-America abase-UK abase Australia ngelanga baspenda more than maybe $10 that they bangazimiselanga uyispenda can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis onalana weboss just one person even bangathenga bonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world imali engenziwa lapha imali eningi kakhulu iyaviselani imisebenzi eqembini bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imisebenzi abantu abakwa-administration bayathola imisebenzi even izihlobo imuli zethu esake sadlala lathi labanye besaputele ndaba yafido ngoba guess what siyimule yi-one abangabamba nabantu baspend imali towards iHighlanders iteam iyakhula abantu bathuthuka they get better empilweni ngemali because what happens is abantu bayaqhatshana bodwa into zeHighlanders iHighlanders phela ayidingi ukuthi ibe nesponsor ungambuza to be honest ingazi sponsor yona yodwa iHighlanders ngokuba le organization ebambeneyo kube le structure kube ukuthi okay into zeHighlanders asizenzeni so i-merchandise ethengiswe so ama-right ukuthi ama-game atabuyele ayenziwe so yiyo imessage engiyishayo kuqaliswe ngamathenisono lawo asikho kuqala kupheleli khonapho kuzaba le nto eziningi ezenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least iHighlanders i-executive le committee ivulele abantu abafuna ukuncedisa
lowo ngumalventini owake wadlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders njalo ohlala emelika okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wemelika
Uhulumende woncindezelo oka-Alexander Lukashenko owase-Belarus usulenyanga ezithile uqoqa iziphepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe zisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria la kwele Iraq zilesifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphelekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kucho isiphathamandla se-European Union umnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesabisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlelo ludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezitsheziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izitsheziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababotshelwe ezombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu. Aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutsheni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathi ntambo welePoland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kusukwana ezedluleyo unobhala weMelika uSecretary of State umnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limale lePoland kukho konke lokho okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lweState Department eMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland umnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezitsheziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakwele Belarus lokubahlukumeza. UBlinken unxumele Poland ngokusekela ukuzimela kwele Ukraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, elePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Kuvekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-fasi 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.